Mangwana, mubaobab stadium, mchange mune mchambo mkuru wenhabvu, pakati pengezi Platinum Stars neDynamos. Izo, dzakatsomana muurongwa hwekurwira mukombe wekatolaga Premier Soccer League. Parizvino, Dynamos iri pachinhano chechipiri nemapoints makumi mashanu nemasere pasi peFC Platinum, asi yakasiyawo ngezi Platinum Stars nepoindi imwe chete zvekuti chikwata chinotsvedza muBaobab Stadium mangwana chinotsara zvikuru muhondo yekutora mukombe uyu. FC Platinum iyo yatamba nhasi masikati neHarare City ndokuita manga ge0-0 isiri pamusoro pegungano iri nemapoinzi makumi matanhatu maviri pamusoro peDimbare. Vatigiri veDynamos vanoti vari kuenda kumhondorongedzi zvekuti nhandare yeBaobab Stadium iyi ichange yakazara kuti tashu. Mutambo uyu uri kukurumidza kutanga kuitira kupa vachafamba kubva kumativi mana ese enyika nguva yekudzokera kudzimba dzavo kuchiri kwakachena. Mutsigiri weDimbare vaPonsent Mondiwa vanoti vachange varimowo muBaobab.
Mangwana bhora tii takaritorimirira. Asi tikungoona tichahwinha zvedu chavarova 3-0 ndomaresults, the best result yatiri expecta.
Asi muzvare ropafadza musemburi avo vanotsigira madamburo vanoti hapasisina kudzokera shure nepavasvika pari zvino, vachiti ivo kunyange Dynamos haikwanisi kumisa chitima chavo kunotora mukombe.
Isu mangwana takamirira sevengezi, tinenge takatokumirira muDimbare. Hatina defeat yatichawana kubva kwamuri, tikutotarisira kuwana kana 5-0. Imwe yeDimbare uyu yaimakasimba.
Chicken Inn iri kunanga kunyamuga stadium kunobandana nezepc Kariba iyo iri pachinzvimbo chechisere. Pane imwe nguva maGamecocks aitarisirwa sechimwe chikwata chingangotora mukombe uyu, asi mukufamba kwemazuva chikwata ichi changa chichidonhedza mapoints zvekuti vashoma vanofunga kuti chinotora mapoints ese matatu kuKariba. Highlanders iyo yakatamba zvinodakadza asi ndokuzokundwa neCapes United pakati pesvondo ichange iri pamusha nesvondo apo iri kusangana neBlack Rhinos muBaba Field Stadium. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Yada vs Haumain, Blue City vs Chapungu, Cholocho Pirates vs Bantu, Shabani Mine vs Triangle, Capes United vs Wange. Totarisa mitambo yeEnglish Premier League, hapana anopikisa kuti mutambe mukuru mugungano iri ndeuyo uri kuOld Trafford mangwana, umo chikwata chirikurura cheTottenham chiri kushanyira Manchester United mumutambo wanga uchingotaurwa nezvavo svondo rese. Zvikwata zviviri izvi zvakaenzana pamapoinzi makumi maviri zvichitevera Manchester City, asi pakupera kwemutambo mangwana chimwe chacho chinenge chasara. Asi zvikwata izvi zviri kupinda mumutambo uyu zvine nhoroondo yakati siyanei. Tottenham yakarohwa 3-2 neWest Ham, Manchester United ikanorova Watford 2-0 mumitambo yeLeague Cup mechitatu. Manchester City iyo iri pamusorosoro nemapoinzi makumi maviri nemashanu haina dambudziko rakanyanya apo vakananga kuthe Wolves kunotamba neWest Brom iyo iri kutatarika. Mimwe mitambo iriko ndeiyi: Arsenal vs Swansea, Bournemouth vs Chelsea, Liverpool vs Huddersfield, Crystal Palace vs West Ham, Brighton vs Southampton, Leicester vs Everton, Kozot Benley vs Newcastle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Carrier.